DC.
Mangwanani akanaka vakereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US 65 million. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 4738. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi mana 167140. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvitanhatu nemakumi maviri 3,956,020. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri 2,976,972. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rinobatsira nezvekudya pasi rino reWorld Food Program rinoti kutanga kwemwedzi uno kusvika muna chivabvu Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu emadhora ekuAmerica US 65 million dollars kuti ribatsire vanhu munyika nezvekutya. Kunyangwe vamwe vachigunununa kuti panoitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu chikafu cheWorld Food Program, mutauriri wesangano iri vaThompson Piri vanogara vachiudza Studio 7 kuti vanenge vaona vanenge vachiita uhori vanofanira kuva mhangarira kwavari voferefeta. Vanoti vane matanho avakatora ekuona kuti hapaitwe zvematongerwo enyika. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanira kubata chigaro chemukuru weUSAID muZimbabwe vaZeb Simpson vakati America icharamba ichipa rubatsiro rwechikafu kune vakatarisana nenzara. Vanotiwo vacharamba vachivapa zvikwanisiro zvekurimisa kuti vakwanise kurima nekuriritira mhuri dzavo. Mukuru weWFP muZimbabwe Mai Francesca Edelman vanoti zvirongwa zvekubatsira vanhu nezvekushandisa kuvanisa kuti vazvirimire zvakakosha nekuti zvinowanisa vanhu chikafu pamwe nekuti vasarambe vachirarama nekupema. Vanotiwo zvirongwa izvi zvinobatsira vanhu munharaunda dzavanogara kuti vashande pamwe mukuchengetedza zvinhu zvavo pamwe nekushandisa mari izvo zvinoita kuti vagare zvakanaka. Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti zvinofadza kuti WFP yawana mari yekufambisa zvirongwa zvayo muZimbabwe.
Zvinofadza kuti vawana mari iyoyo kubva kuUSAID. Zvakureva kuti zvirongwa zvavakaronga zvakubatsirwa kuti zvibudirire nemari iyoyo yabva kuAmerica. Saka zvinhu zvinofadza izvozvo. Isu WFP takanga tatotaura navo masvondo maviri apfuura vachitiudza zvirongwa zvavainazvo, vachitiudza zvakare kuti vane mari dzavakamirira dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti chirongwa ichocho chaakuzobudirira kubudikidza nemari iyoyo yabva kuAmerica.
Mari yakapiwa WFP iri kushandiswa pachirongwa chayo cheUrban Resilience Building Program, icho chichabatsira mhuri zviuru zana nemakumi masere mumadhorobha nemaguta gumi nemapfumbamwe. Dzimwe mhuri zviuru gumi nezvina kubva kumatunhu masere dzichabatsirwawo pasi pechirongwa cheWorld Food Program Food Assistance for Assets Program. Pasi pezvirongwa izvi vanhu vanopiwa unyanzvi munyaya dzekurima kuti vakwanise kuwana chikafu chakakwana chekudya nekutengesa kuti vararame kunyange pakaita nzara kana matambudziko akaita sekushanduka kwemamiriro ekunze neCOVID-19. VaMavhima vati pavakatsvaga rubatsiro kuWFP paive nevanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vaida rubatsiro, mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vari mumadhorobha, asi vati wandi hwevanhu vanoda rubatsiro rwadzikira chose zvichitevera goo rakanaka. Asi pachi nevamwe vakawanda mumadhorobha vari kuyaura nenzara sezvo vasina pabasa uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Vamwe ambuya vemuHarare vasina kuda kudomwa nezita vati vave nenguva vasati wana chikafu kubva kuhurumende kana kubva kuzvirongwa zvakaita secheWFP.
Kana kuti chinzwo chinotambirwa kuka hatina, takangoonawo vamwe vari kupiwa tumari tuma$40 kwakandazindeti kuti
Amai Linda James vekuEpworth vaudza Studio 7 kuti vari kuda rubatsiro asi havasi kuruwana.
Izvozvo izvi zvatooma kuna naApril May kutaimboendawo mapurasini tichinonhonga nhongoshibage imomo makapedza kukohwa nevamwe, but zvino zvihasina kutombomira zvakanaka.
Izvi zvatsigirwa navaPeter Nyapetwa avo vati pari kuitwa zvematongerwo enyika pazvirongwa zvakaita secheWFP nezvimwe.
Dziko iri takatomboritaurira kuna implementing partner wacho iDanjeeid Residence Association emwebwez, but tiri kuona kuti pari kutonetsa zvokuti tinoresa petition kufood program yacho WFP varidzi vechirongwa kuti kana zvichibvira vamire vatange panyuwani.
Kunze kwerubatsiro rweWFP hurumende iri kubatsirawo vamwe vanhu maguta nekumusha, asi vaMavhima vanoti zvirongwa zvese zviri kuitwa pachena pasingatariswe kuti munhu ndewebato ripi.
Ukaona muri bato riri kutonga imi muchida kuti muwane ma45 million, mombotarisa kuti uyo iko zvino ari kuMDC tanga hatichamupi. Zvinenge zvichireva kuti mavhoti acho hamusi kumadaka, saka isu hatitarisi kuti munhu ari kupi, tinongopa.
Asi pane vamwe vagari mumisha yakaita seBudiro neMufakos vanoti vakanyimwa mbeu nefotireza pachirongwa chipfumvudza iyo yakapiwa vanhu paMufakos muri imwe sekondari. Muri mamiriyoni matatu mumaruwa nemadhorobha dziri kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chipfumvudza kuti dzikwanise kuzvirimira chikafu chekuzviriritira. Chirongwa chekubatsira vanoshupika mumadhorobha emunyika chakaparurwa muna 2019 neUNDP neUNICEF mumushandira pamwe nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vabata chirwere cheCOVID-19. vachinyora paTwitter pavo. Hofisi yava Ramaphosa yakati va Ramaphosa vari kuzorora zvakanaka kuCape Town uye vaisa basa rekutungamira nyika mumaoko emutevedzeri wavo vaDavid Mabuza kwesvondo rino. Va Ramaphosa vanonzi vakabaiwa nhomba dzavo dzeCovid-19 asi vakatanga kusanzwa zvakanaka nezuro zvichitevera gungano ravakaenda nekurangarira vaimbo vemutevedzeri womutungamiri wenyika vaFW de Klerk. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nava Ramaphosa zvokukurumidza kuzivisa vanhu venyika yavo pamusoro pedambudziko iri chidzidziso chikuru kune vamwe vatungamiri vanorevera vanhu nhema vachivanza zviri kuitika vachiti zvaitwa nava Ramaphosa zvichabatsira kudzidzisa nekukurudzira vanhu muSouth Africa kuti vabaiwe nhomba.
Hongu tasinzwawo kuti mutungamiri weSouth Africa Ramaphosa vatesta positive nechirwere cheCovid. Izvi zvaitika musure mevawanikwa vari pagungano rekurangarira aimbo vamutungamiri wenyika vaFrederick de Klerk. Kunyange zvazvo papachinzi vanga varipo vakateedzera mutemo pamusoro pezvinofanira kuitwa pamagungano ese nekuda kwemacovid restrictions, asi mutungamiri wenyika vawanikwa vachizonge vachibatwa nacho chirwere checovid ichi. Izvi zvazvinoreva ndezvekuti hakuna angati akadziviririka zvekuti haangabatwe nechirwere checovid-19. Ndo zvandingataure pamusoro pezvaitika izvozvi.
Vanga vakabayiwa nhomba dzavo dzose here vaRamaphosa?
VaRamaphosa vakabayiwa nhomba dzavo dzese uye vakatombenge vatestwa pavakaenda kunyika dzekumavirira vachizonopedzisa nekuSenegal vachidzoka. Vaitestwa pese ipapa vachionekwa kuti vanga vasina denda asina tsuno. Pavanzwa kusanzwa zvakanaka vakatestwa vabva vaonekwa kuti ayo denda rakavabata. Nyange zvazvo vatauri vehurumende vari kuti vari kunzwa in high spirits, asi chavataura pachena ndechekuti ayo denda recovid-19 rinenge rakavabata.
Profesa Mukonza, kana mukatarisawo kuti pavangozviziva vaRamaphosa vabva vaudza nyika yavo yose kuti ndo zvavawira izvi, munofungei namaitiro avo aya?
Maitiro avaita aya maitiro anoratidza utungamiri hwemhando yepamusoro, nekuti kune dzimwe nyika dzatinoziva vatungamiri vakanzi vabatwa nedenda iroro vanonyepera sekuti havana kubatwa. Izvozvo zvino kubuda pachena ikoko kunogona kutobatsira vana venyika yeSouth Africa kuti vazive kuti denda iri riri kuzvechokwadi uye harisi kusarura. Saka munhu wese anofanira kutochenjerera pamaitiro aanenge achiita zvinhu zvake. Pakanzi vanga vapfeke mamaski, vanhu vanofanira kupfeka mamaski nekuti denda iri harisi kusarura. Vanhu vakanzi ngavabayiwe, zvinotoda kutoti vanhu vatoona kuti vabayiwe nekuti denda iri harisi kusarura. Nezvimwe zvese zviri kutaurwa pamusoro pekudzivirirwa kwedenda iri.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. VaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo sameya weguta reHarare zvichitevera kupera kwemazuva makumi mana nemashanu avakange vambomiswa kushanda pamusoro pemhosva dzeuori dzavaipomerwa. Gweta rava Mafume vatonderai padasara vaudza Studio 7 kuti pakagara pasina mhosva yakaparwa, vachiti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana kukwanisa kupinza nyaya iyi mumatare edzimhosva munguva iyi. Zvinoreva kuti vaMafume vakange vakasununguka kudzokera kubasa ravo. vabata sara vanoti vachipinda musvondo rechipiri vamafume vadzokera kubasa havatarisiri kunzwa kubva kuna vamoyo sezvo zvipanga mazano zvavo zvichivaudza kuti hapana mhosva iripo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakadzokera kubasa kuti vanoenderera mberi nebasa ravo rehumeya mushure mekunge mazuva suspension yavo adarika. Mutsvarangarira kuti meya vakasuspendwa naminister velocal government national housing vajulai moyo vachinziwo vane nyaya dzavo dzanga dziri kumatare edzimosa dzavainzi saka vakasuspendwa. Mutemo wakashandiswa kuti vasuspendwe unoti vanosuspendwa for kwemazuva anoita iwo 45. Mazuva aya 45 asati apera panofanwa kuunganidzwa inonzi tribunal inoona nezvenyaya yacho yotovatonga ivova Mafume kubasa ikoko kweukansela. Izvo hazvina kuitika. Saka kana zvisine zvisina kuitika mutemo unoti Vamafume vadzokera zvakare kubasa ravo ravanga vainaro vasaspendwa nekumeya weguta reHarare. Saka ndo zvakaitika meya vakadzokera kubasa mushure mekunge tanyorera vanhu vekutown house takanyorera tsamba kuna town clerk tichimuseketesiwo tichimuzivisa kuti meya vaakudzoka kubasa. Saka izvozvi meya veHarare vatori pabasa vanofanirwa kunge vari kuworkshop yelocal government yacho yavari kutoita basa iroro sameya.
Hapana chamati manzwa here kubva kuhurumende kana kuti kuna minister moyo pamusoro penyaya iyi?
Hapana chatitanzwa and handifunge kuti pane chatitanzwa nekuti ivo minister vanenge vaine maadvisors avo anoona nezvemutemo anovaudza kuti hapana chimwe chavanokwanisa kuti vaite kana mazuva achinge akwana 45 pasina chaitwa kureva kuti meya vanonge vane kodzero kuti vachidzoka zvavo kubasa. Saka ndo mamira azvakaita izvinezvi ende hatisati tanzwa kuti ivo vanonge vaine zvavanenge vasida here kuti vazoita asi hatifungi kuti pane chavangaita nekuti mutemo unenge wakavaswa.
Avo vange vari gweta rameya veguta reHarare vaJacob Mafume vatondera bhadhasara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti nhengo yekereke yeJohane Masowe vahatirarame momberume avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvepabonde nemwana asati abva zero havasi kuzikanwa kwavari. Gweta ramomberume vaBrian Majamanda vaudza Newsday kuti havasi kuziva kuna momberume. MuNewsday makare mwana musikana ane makore mashanu akawanikwa akafa kunyanga. Imwe mitezo yemuviri yake isipo mune zvinofungidzirwa kuti ndezvemushonga. Mapurisa anoti ari kuferefeta nyaya iyi. Bulawayo 24 News rinoti vachangodomwa kuva mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari kunzi vanoda kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa nemumiriri muparamende weNorton vatemba Muliswa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mugari neshamara paStudio 7 nevatereri mese. Ini ndinonzi Nyamukondi wakuno South Africa. Ndakatoregister kuvota. Nyaya yangu iri panemukomano aitamba bhora. Ndofunga akaona Tracy COVID asiituhwina achibva angoitwa minista. Akati mega ndichange ndite ndiri president. Hazvishandi kana pfungwa yake iri kuchinja kuti ZANU PF haichaiti anongoyaka kune vanhu. Chamisa ndiye ane vanhu, it's not a secret. Unouya ikoko ukambe nauriko wano kufanya ulipo kubozo wakashumiri watuluza fadi upitando kudogo wese watewa nao na kune uruwa pera chinjamai tila hapa
morning mamuka sewa mshamara mose wana tanunu kawande nevye sewa kino ziwa ni wasinga zi ni njinoti pa pavandreza NPF wasaramba wakinyomba chongrai shamisa every time zaka panina shamisa chongrai wasaramba wakinyomba shamisa shamisa is not a president president ndi mnangagwa iwo wanongote chidiki chaitua ni MDC wanoramba wakikoswanisa MDC ya zodai yewa ita uwe iwo waka puta mota za shamisa hakuna kana wanu wakasungu kana wanu dai yanga vari wanu MDC achidai kuzani PF dai zvaka zara nyika yese saka ndinoti zvakadai pa zani PF musarambe muchishungudza vanhu veZimbabwe mukiri vanhu veZimbabwe tiri zvizvarwa zveZimbabwe shamisa mwana weZimbabwe saka mwana wakazvarwa namai ake sezvo makaita musaramba muchimushungurudza kuti mukomana ngaapinde ngaapinde shamisa forward no turning back musachidzigwa nezani hanzi kana rakwata richaiti mbodza tiri charamba chingoti shamisa nero
Magadi Rashamara River Studio 7 Pamwechete navanoteerera chirongwa Zita ndinonzi Masi Ndikutaura ndiri kuno kuJoburg Tapinda muzororo reChristmas Asi tapinda tine musodzi pamatama Nokuda kwekurasikirwa negamba redu vadehwa mafinga Chokwadi tarasikirwa vadehwa mafinga zororai murugare rwashe tarasikirwa chaizvo zvinoradza kurasikirwa nemunhu anenge imimi muri ngaicheme ine tariro mwari avanyaradze ndatenda zvangu
magadi pastudio 7 apo vashamarare vose tinokutendai ndoda kutaurawo ndinonzi Makoni Severino ndoda kutaurawo pamusoro pemurume anoti kubva zvakapinda vachamisa mapotos akabva azara mumataundi chaanofanira kuziva ndechekuti rodhi dzinoitwa nezinara ndo inokolekta mari dzerodhi saka chamisa haashandi kuzinara chamisa haasi chini kuzinara zvino rodhi dzinogadzirwa nezinara ndosva anofanira kuti azive izvozvo kana achida kuziva nezvokuti mapotos anofanira kuitwa naani aende kuzinara
hey, makadiko vana jonga ndini gogo ndoda zvangu kutaura pane vari kuti hazvina mhosva kuti vakarega kudaidziwa kumusangano unofunga kuti kana uine pfungwa dzakazara chaizvo ungati handina basa nazvo wodaidziwa kumutambo womuchadho womwana wefriend yako girlfriend yako mwana wake anochata orega kukukoka unonzwa sei kunyepa vari kurwadziwa kuti vakasara sei vamwe vachikokwa manikidzowa wese akakokwa iwo ndokusiyiwa nokudawo kuti havagoni kupata vanhu zvakanaka
kwazwai pastudio 7 apo ini ndiri kugokwe ndiri kurwadziwa nenhau yemasoja nemapurisa ava vakuita maarmed robert haisi mhosva yavo vanofanira kutichengetedza hongu asi haisi mhosva yavo inhau yenhamo nhamo ndio iri kuvaitisa zvese izvozvo vamunangagwa nzwirai vanhu tsitsi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri munofungei nekrismas nenyuwere yegore rino tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. mepo mupengo kana kuti tornado yakavhuvhuta mumatunhu matanhatu ekuchamhembe kweAmerica yauraya vanhu zana kusvika pari zvino. Vanoona nezvekubatsira vanhu mumatunhu awa vachiti vanotarisira kuwana vamwe vafi. Matunhu eArkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi neTennessee akavhiringwa nemhepo mupengo yakauraya vanhu nekuparadza maguta nedzimba zvakanga zviri mugwararayo. Zvichinzi pari zvino vazhinji vakafa vanga vari mudunhu reKentucky. Mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira anobatsira vanhu panguva yenjodzi ari kuedza kubatsira vanhu vasisina misha zvokudya kana mbatya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachaenda kunozvionera kusakadzwa kwakaitwa matunhu awa, asi vachiti pari zvino vaudza mapazi ehurumende yavo kuti aite zvose zvinofanirwa kuitwa mukubatsira matunhu awa. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMississippi vaBlessing Dembo vaudza Studio 7 kuti sekuziva kwavo havasati vanzwa kana pane chizvarwa cheZimbabwe chakafa kana kukuvara mumhepo mupengo uyu.
Ah, kwandiri manje manje kuri right kuri safe ndiri further south kupfuura kwa but area yakaasituation ndowazvawo ndaigara area yacho nda recently moved from there, and actually I was on my way going there and I had to stop because I thinking whether gender zero younger manya sukumira kwasho kwasho
chinja makaona chinja kaitika
kune vandataura nao pane maZimbabweans andataura nao wari St. Louis neku West Kentucky ndowari kunditaura kuti I think ma kwakanesa nyaya yemasirini sitereki masirini anoitika kana kwakuuya matornadoes so ndoyakanesa usiku vachingonzwa kuti asi area kune maZimbabweans andinyazoziva zvakaitika nemusaida zvinyazovananga one akatodriva achibva area kwavanga ari achienda samwe amunhu anga ari kuSt Louis ndiye akandifonera ini achitotaura kuti kwakaipa kuno this time kwakaipa but anga aenda kumushopping unonzi kuHome Depot ndokwaakazo paatozonzi take cover ningiheri kuti vaya muno chaiye ndobva atahama ndingamboita take cover munhu akatodriva akabva koko achienda kumba kwanga kwaiti kwangu kuri safe and few minutes later ndopavarondaura kuti ipo ndabva kundo chatosara chitorova hamene kuti vanhu vacho vari safe iripo.
Mungaziva kuti iko zvino pasa vanhu vangani nenyaya yedutu mupengo iri?
The last ndanga ndaunzwa one area iri muKentucky kona ndirofarongi ndichienda but kwainonzi kune at least 70 people were feared dead at the time. That is the last I heard yesterday, so I think the number might have gone up.
Zvino Radembo, mungazivawo here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi zvakamira sei? Pane akakuvarawo here?
No, as far as I understand, not a single one. Any casualties that didn't start, but I think it has some more inquiries. I think there's a few people. Changachanya unisa kuti network pazvakaitika network vanhu vanga vari mairi yeyo avangasiri kubatikana pafoni because I think yakadisrupta zvese manetwork emafones neinternet service.
Pane zvayambirwa vanhu here nagavhuna kana kuti nehurumende yemudunhu iri pane ramangwana kuti vaite?
Handina updates chachayo kuti nyacho yasvika papi but in most cases kana zvatoda so panonzopinda veFEMA ndo vanonzoita take over and kana vanhu vane dzimba dzinenge dzapwanywa kana kudindini vanopiwa advice yekuenda kana kunotsvaga kunenge kuri safe. Kwese panenge kuenda kuri safe usually vanozopedzisira vaitwa compensation yemari kana kubhadharwa mahotels kwese kwese kwavanenge vaenda saka as long as vanhu vari vapenyu I think ndochatinoita worry about.
Asi imi nemuri muri right yenyu hamuna kusangana nezvakanyasa kuoma?
Aiwa hazvina kwatirizvakwazvinamba tinenge tiri safe isusu.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMississippi vaBlessing Dembo vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US$65 million. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.